This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 27, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vatori venhau vanotadzisa kambani yeEconet Wireless kuita musangano nevatori venhau vachiti kambani iyi itange yakumbira regerero pane zvayakaita nezuro zvekutora midziyo yesangano renhau RedSource. Vagari vemumadhorobha voramba kutambira urongwa hwekutanga vatenga mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Vanhu vashoma vanopinda musarudzo dzebyelection dzaitwa muMount Darwin West nekuChirumhanzu Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vamuka achibembenenga nhasi vakarambidza gweta rekambani yeEconet vatendai Nyambira pamwe nevakafanobata chinzvimbo chemukuru webhanga reSteward Valance Mambondiani kuti vataure navo pamusoro pekusechwa kwakaitwa sangano renhau RedSource nezuro. Vatori venhau vati vaviri ava vaifanira kutanga vakumbira regerero pane zvakaitika. Asi vanyambirai navamambondiani varamba izvo zvabva zvakonzera muchokoto pamwe nekumiswa kwemusangano uyu. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Zhowe zhowe yatanga apo vatori venhau vange vachisvika makuma shanu varamba kuti munamato wekuvhura musangano uitwe vachiti kambani idzi dzainge dzisina kutanga dzaita munamato apo dzakasecha mahofisi eTheSource nezuro. Apo vanyambirai vaedza kuverenga gwaro ravange vainaro, vatapi venhau vabva vasimuka ndokuvatenderedza vachivabvunza kuti sei kambani yavo iri kumbunyikidza vatapi venhau.
Joshua Nkomo gave license to promote freedom of information.
Handi kuti ngatitaurirane. Azvinza tinogara pasi tataurira.
You are getting
Mushure mekukandirana makobvu nematete kwenguva yakati kuti vatapi venhau vabva vabuda muhotera yange ichifanirwa kuitirwa musangano uyu ivo vanyambirai nevamwe vavo vachibva vabudawo uye ndipo pabva paperera musangano. Munyori mukuru wesangano revatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozo vati hazvaiita kuti vatapi venhau varege EconeT neSteward dzichitaura zvadzinoda sezvo vakatsamwa nezvakaitika nezuro.
Comrade, nyaya iri kuitika ndeyekuti vashandi vatori venhau vativo havasi kuda kunzwa nyaya yavo, havasi kuda kunzwa mashoko ari kubva kuSteward nokuEconet, nokuti zvinhu zvakavanetsa zvavashungurudza. Saka taona zviri nani kuti tisanzwe mashoko avo akaora.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa vakumbirai Mafunda vati chavatsamwisa inyaya yekuti makambani aya aramba kukumbira ruregerero.
Tiri kufara zvikuru kuti vatapi venhau nhasi vauya vakaungana vakasimuka vana veZimbabwe kuratidzira kuti zvakaitwa izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Saka tinoramba tichingotaura kuti zvakaitwa nezuro zvinhu zvinoshoresa zvikuru and hatizvitsigiri. Tiri kutarisirawo kuti vane mujere vane pfungwa kumakambani aya akaita izvi vachakumbira rogerero kumajournalist emuZimbabwe.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimiririra Jeffrey Moyo ati zvaitwa nhasi iyambiro kune vamakambani kuti havasi kuzobvuma kuti vanhu vane mari vatyore kodzero dzevatapi venhau.
Zvaratidza kuti vatori venhau vemuZimbabwe vanhu vanoziva kuita basa ravo. Vanhu vanoda kuti chinodzi media freedom chinge chiripo panyika chisingadzvanyiriri nevatinodaidza kuti vapfumi macapitalists anoda kushandisa simba remari kutsikirira rusununguko rwevatori venhau.
Nezuro, chikonzi chehurumende chakasecha mahofisi eThe Source chichitsvaga magwaro anonzi neEconet neStewart akawanikwa zviri kunze kwemutemo nekambani yenhau yeThe Source apo yakanyora nyaya mbiri pamusoro pekambani yeEconet nebhanga reStewart. Nyaya idzi dzinosanganisira kukwereteswa mari kwakaitwa hurumende neEconet uye chikwereti chemari inodarika mamiriyoni maviri chine kambani yamuzvina bhizimisi Philip Chiyangwa kubhanga reStewart. EConet ikambani yamuzvina bhizimisi ane mukurumbira vaStrive Taputaira Masiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Masangano anomirira vagari vemuHarare abatana nemamwe masangano anomirira vashandi pamwe nevechidiki mukuramba urongwa hwekanzuro yeHarare wekuti veruzhinji vatange vabhadhara mvura vasati vaishandisa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vagari vemuprovhinsi yeguta reHarare, reHarare Metropolitan Residence Forum kana kuti HAMREF, nhasi rabatana nemamwe masangano akaita sesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, Community Water Alliance pamwe nesangano revechidiki reNational Youth Organization kuramba urongwa hwekanzuro yeHarare hwekuda kuisa mamita emvura anoita kuti vagari vatange vabhadhara mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Ataura akamirira masangano ese aya uye vari mutauriri weHamref vaMavela Skumalo vati havasi kuzofa vakatambira urongwa hwekanzuro uhu.
Vari kumhanyira kumberi kwedambudziko vasati vagadzirisa matambudziko ari kuno kwekutanga. Dambudziko rekutanga inyaya yekuti mvura hakuna iri kushayika. Nechipiri inyaya yekuti mvura iyi yatiri kuwana iyo yatinowana kamwe chete pasvondo kana kuti kamwe chete pasvondo mbiri. Mvura iyi haina kunyatsonaka, haina kukodzera kushandiswa nevanhu. Chechitatu, tiri kugunun'unawo zvakare nyaya yebilling system panyaya yemvura yekuti ivo makanzuro vari kuti vanhu havazi kubhadhara mari dzemvura. Asi isusu tiri kuti aiwa tiri kubhadhara, asi mari idzi dziri kushandisiwa nemutoo usipo. Dzimwe dzacho dziri kupedzisira dzakuendeswa kunobhadhara vashandi vemakanzuro dzisingashandi zvemvura chete. Saka tiri kuti ngavagadzirise zvakare nyaya yebilling system iyo iri chaotic. Kana vapedza zvinhu zvitatu izvi tochizogara pasi tochiona kuti dambudziko rine richiripo rine richida kuti tiatende kwariri nderipi tisatambotaura nyaya yemaprepaid water meters.
VaKumalo vati chimwe chiri kuvarwadza ndechekuti kanzuro yeHarare yakangotora danho iri risina kubvunza vagari mafungiro avo panyaya iyi.
Hatina kubvunzwa, takatoshamisika pakutoiswa mapronouncement from the council akutotaura kuti tine nyaya yakadai yatiri nayo yekuti tiisire vanhu maprepaid water meters, asi vasina kunge vataura nesu.
Umwe wemasi achigaro yeHamref avo vanoshanda zvakare nesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuro iri richaita kuti vagari vemuHarare vazhinji vagare vasina mvura pakatariswa kuoma kuri kuramba kuchiita zvino munyika. VaMoyo vati ikodzero yevagari kuti vawane mvura yakakwana uye yakachena nguva nenguva. Vachiti kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera kuparira kwezvirwere zvinokonzerwa netsvina zvakaita sekorera.
Iyoyo inyaya inotonyanya kutyora bumbiro remutemo pakuti bumbiro redu remutemo rinobudisa pachena kuti munhu ane kodzero yekuwana mvura yakachena inomwika. Malocal authorities ngaakwanise kupa vanhu mvura. Saka kana mava kuti mvura iyoyo yakuwanikwa ichipiwa nemamwe macompanies, hatingati maprivate companies anenge akuita kamini achida kuti atengesere vanhu mvura, tinoti aiwa.
VaMoyo vati vachatora matanho akawanda kudzamara kanzuro yaregedza kuenderera mberi neurongwa hwekuisa maprepaid water meters mudzimba dzevagari.
Mamwe achona anosanganisira kupinda mastreets
tichitaridzira kuma communities kwatinogara tichitaridzira achisanganisirawo zvakare kusangana nema policy makers edu nezuro tanga tiri kukanzuro tichida kunzwisisa nyaya iyoyo tiri kuendera mberi futi tichimitawo even parliamentary portfolio committee on local governments ne ministry.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri pakuzeya nyaya iyi nevemasangano anomirira vagari. Asi mabharano wekanzuro yeHarare vatendai mahachi vanoti kanzuro haisi kuzodzokera kumashure neurongwa uhu kunyange hazvo musangano wakaitwa nemakanzuro yeHarare nezuro wakabvumirana kuti chirongwa ichi chimbomiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sarudzo dzebyelection matunhu echirumanzu Zimbabwe neMount Darwin West dzinonzi dzaitwa murunyararo nhasi kunyange hazvo vanhu vachinzi vabuda kuenda kunovhota vari vashoma zvakanyanyisa. Pachitariswa uwandu hwakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. ZEC yakazivisa kuti vanhu vakanyoresa kuvhota matunhu maviri aya vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu. Vari kukwidza vakamirira NCA kuMount Darwin West vaRuben Mafigu vanoti chavaona chingange chakanganisa urongwa hwesarudzo uhu kupindira kwemasabhuku mukuronga vanhu kuti vanovhota. Vamwe vapinda musarudzo idzi kuMount Darwin ndava Banwell Seremwe veZANU-PF pamwe nava Kennard Fungai veTransform Zimbabwe. Kuchirumanzu Zimbabwe vari kukwikwidzana vanoti mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, amai Auxilia Mnangagwa, amai Abigail Musambasi veTransform Zimbabwe, vagadza Moyo Dewa veBato reGood People's Movement Party pamwe navaWillboard Kanoti vari kukwikwidza vakazvimirira. KuMount Darwin West kunonzi kune nzvimbo dzekuvhotera makumi mana nenhatu kuchitiwo kuchirumanzu Zimbabwe kuchinzi kune nzvimbo makumi masere neshanu. Kuvhota kwatanga nguva dza7 mangwanani kuchitarisirwa kupera na7 maniru ano. Zvichabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kanembiri weStudio 7 nemutauriri weTransform Zimbabwe kuchirumanzu Zimbabwe vatafumanei Zenda.
Nasi muzuva resarudzo dzemabyelections tiri kucherechedza kuti vanhu vari kuenda zvavo kunovhota. Asi tiri kucherechedza kuti kune mayouth vakapfaitira mumakwenzi vanenge vari kuvhundutsira vanhu.
Vari kuvhundutsirwa nemutoo upi?
Zvinongoitika kuti ukangoona vanhu vakati pfaipfai vakamira mumakwenzi vanobva vavhunduka vanhu kunyanya vanhu vakuru kuti vanhu vazive vanhu vacho ndevenharaunda dzavagere idzodzo. Pane zuro takawitnessa an incident kwatakatozoenda kunorescue two of our election agents kunonzi kuFairfield vadetainwa nemazanu PF youth.
Tanzwawo kuti vanhu vashoma zvikuru vanga vachienda kunovhota, zvazoshanduka here izvi? Vanhu vazenge vawanda here?
Hongu, izvozvo tazvicherechedza kuti vanhu vanenge vashoma zvikurusa. Zviri kutikatyamadza nekuti mafigures atakapiwa isisu neZimbabwe Electoral Commission ndeyekuti we have got 36,000 registered voters, but tiri kushaya kuti vari papi chaiko chaiko vanhu ivavo, nokuti hazvisi kuratidza nethe number of people who are going to vote. Tambotendera mapolling stations akati kuti tiri kucherechedza kuti vanhu vari kuita tikii vashoma zvikurusa.
Saka munofunga kuti chii chingadai chaita kuti vanhu vange vachibuda vari vashoma?
Chatiri kucherechedza ndechekuti kwatakafamba tiita macampaigns vanhu vari kucomplaina kuti candidate yedu iyi yemusangano unotonga hatiidi. Asi chinonetsa ndechekuti ukaenda kunovhota unenge uchizoonekwa nemakamera. Saka zviri nani kuti tiite kunge tinenge tisipo pazuva iroro ndomamashoko atakanzwa kuvanhu kuti ndakaenda kurufu ndakashanya ndakadii.
Saka munoona bato renyu richibudirira here musarudzo idzodzi?
Tiri kuona tichibudirira zvikurusa pamusaka pekuti tiri vanhu vemunyengetero kaiso tine munondo wemweya zvekare.
Avo vanga vari mutauriri weTransform Zimbabwe mudunhu reMidlands vatapfumanei Zenda vari parunare kuchirumanzu Zimbabwe naJonga Kandemiri weStudio 7.
Music.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Governor weBanga Guru renyika Dr. John Mangudya vanoti kutanga nechipiri svondo rinouya vachange vachiparura chirongwa chekuunza mari itsva yemasendi makumi mashanu kana kuti 50 cent bond coins. Mari iyi inonzi yakagadzirwa nemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Dr. Mangudya vanoti vari kuita izvi senzira yekubatsira vanhu kuti vawane chenji iyo iri kunetsa munyika. Asi vamangudya varamba kuti vari kuunza mari dzemabond coins idzi kuitira kuti vazodzore dhora remuZimbabwe. Vanhu vakambotanga vachiramba kutambira mabond coins aya paakamboudzwa mwedzi miviri yapfuura, asi iko zvino vanonzi vave kuatambira. Kushaikwa kwemari yekunze ndiko kwangakopawo vamwe vanhu kuti vatyire kuti dhora remuZimbabwe ringangodzorwa nehurumende. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata Dr. Mangudya tikatanga nekuvabvunza kuti urongwa hwavo hwema 50 cent bond coins hwakamira sei.
Chokwadi, ma bond coins ma new one ari kuuya ema 50 cent kutanga musi wa 31 March 2015. Tiri zvitira kuti tichipedzisa chirongwa chima bond coins atakagara nacho kuti fomu zvakanaka. Takanga tine 1 cent, 1 cent, 5 cents, 10 cents, 25 cents, and then takuunza nekupedzisira yacho 50 cents kuti vanhu vatenge zvinenyore muZimbabwe vasapuwe mapapuyamu kuti atenge chingwa nemapapuyamu.
Tichitarisa uwandu hwemari yamuri kuparura yema50 cents bond coins aya inenge yakawanda zvakadii?
Tiri kuunza 5 million US dollars worth of mabond coins kuti fambe zvakanaka muZimbabwe.
Mungati here pane mabond coins anga achishandiswa amakaparura mwedzi yapfuurai, muri kufara here nekushandiswa kwaari kuitwa nevanhu?
Hongu, tirikufarawo chose nekuti vanhu vari kuafarira, vanhu vari kupuwa chenji yavo, vanhu vari kuedza kuti vasapiwa matsviti, asapiwa zvinhu zvavasingati mushopu. Vanonga anyuma machenji anofanira kukumbira kuti ndipiwe machenji yangu, nekuti chenji iyoyo inobatsira kuti izotenga zvimwe zvinhu zvavanga vasina kutenga. Vasa vari kufara, vanogona kutiudza kuti mosva vasi kufara nekuti sofoti vari kufara. Asi sometimes unozva kuti vasikufara, saka vasi kufara ngavatiudze kuti chinhu chare chinhu chare chakonesa kuti vasafara nazvo.
Mubvunzo wekupedzisira, Dr. Mangudya, pose panoitwa nyaya dzakadai vamwe vanenge vakuti aiwa Dr. Mangudya vakuda kutanga chirongwa chekudzora dhora remuZimbabwe riya rakambosendekwa parutivi, munoti kudii nemashoko iyaya?
Ndinoti kutya hakuna kunaka. Zvinonzi let's move by faith but not by sight. Saka kutya hakuna kunaka muupenyu mwese mwese. Isu tinoziva kuti tishandise chirongwa chemultiple currency muZimbabwe, hatisi takuchinja izvozvo, saka zviripo. Ichenji yekuti chinja iyo maletero asachenjiwo.
Gavhana weBanga Guru renyika Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa vaMalusi Gigaba vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakanyorera mapepa ekushanda kana kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheSpecial Dispensation zvinogona kushanyira Zimbabwe nekudzoka pasina dambudziko kana zvikaratidza veImmigration umbowo hwematsamba anoratidza kuti zvakakumbira kugadzirirwa mapepa aya. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa navaGigaba nemasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe svondo rino. Mashoko aya anouya apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugadzirira kuenda kuZimbabwe kuzororo reGood Friday. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ataura navaGift Eglon avo vanoshanda nesangano reCommunity of Zimbabweans in South Africa kuti tinzwe zvizere.
Hai pakabuda zvinhu zvakanaka chose nokuti vanhu vaive vane dambudziko rokufunga kuti zvinotodini Easter yasvika toda kuenda kumusha. Zvino musangano iwoyu ndo wakabetsera kupedza madambudziko aya kuti minister vakaotenda kuti vanhu vadarike vagone kufamba vachanisa maresits. Pavaka applya vachinoindisa mapepa avo kuVFS kumaofisi eVFS vakapiwa maresits. Maresits iwawo ndiwo anenge osevha kuti pavanoenda kuboda overstay yavo inoovaraidwa nemaresits. Saka resiti yangofanana nepermit somehow temporarily in terms yekufamba kuti vagone kufamba vachienda kumusha nokudzoka pasina dambudziko.
Zvii zvamungakurudzira vana veZimbabwe vanenge vachida kuenda kuZimbabwe kuti vaite kana vasvika kuboda uko?
Zvandokurudzira ndezvekuti pavanoenda kuboda ngavasakangamwa maresits. Nokuti akasvika asina resiti unochajiwa overstay. Asi akatenga resiti yake nepasipoti yake akasvika pana immigration officer haana chaanotaura kunze kwokungopa immigration officer passport neresiti pamwe chete akazvibatanidza.
VaGift Eglon vanoshanda nesangano recommunity of Zimbabweans in South Africa vanga vachitaura vari parunare vari muSouth Africa makare nantungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekanzuru yeHarare nemamwe madhorobha hwekuda kuti vanhu vatange kubhadhara mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu eCasolaga Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yechipiri panguva imwe cheteyo. Charles Manyuchi ari kupinda munhandare achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Council. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mahadziso ese ari pachikwata chechorocho Pirates icho chakaita mashiripiti mushure mekudambura Harare City mumutambo wekutanga sonho rapera. Chikwata ichi icho chinobva mumaruwa echorocho chine mumwe mutoro mukuru apo tiri kusangana neHighlanders munhandare yeBaba Field Stadium nesondo. Asi vaimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chemaurias vaDishon Tini vanoti kunyange Chorocho yakakunda Harare City haina kutamba zvinonyanyodakadza, vachiti ivo inorohwa chete nebhoto nesondo.
Highlanders ichange ichikurira Chorocho nokuti ndakaona timu dzese dzichitamba. Imwe ndakaiona muso Saturday, imwe ndikaiona muso Friday, asi ndakaona zvokuti Highlanders iri kutamba bhora riri a little bit mature than Chorocho.
Asi vanitini vanoti nguva yezvikwata zvidiki kutyisidzira yakapera.
Handioni dzichikwanisa kunge dzichiwina mutambo wacho, dzichangopo kuti competition irambe iri pamusoro, asi ndikuona sokuti Dynamos ine mukana wokutora zvakare.
Tribe ndiyo iri pamusorosoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa apo yakarova hwange nezvibodzwa zvishanu. Chikwata ichi chakananga kuVengere Stadium kwaRusape uko chiri kusangana neBuffaloes. Buffaloes iri kushandisa Vengere Stadium sezvo nhandare yavo isati yatenderwa nePremier Soccer League pamwe neZimbabwe Football Association kuti itambirwe nhabvu yepamusorosoro gore rino. Cape United iyo iri padambudziko remari semakore ese iri kusangana neFC Platinum iyo inorayiridzwa naNorman Mapeza uyo aimborayiridza maGreen Machine kare kare. Harare City iri pamusha kwemasondo maviri akateverana apo iri kusangana neChicken Inn. Kunyange hazvo yakarohwa neChorocho Pirates sondo rapera vachapera mugoni. Avo vanoti vanotsigira Dynamos vanoti mitambo ichiri kutanga, saka vanhu vasadherere chikwata cheHarare City ichi.
Hatiri kufara chaizvo, asi totarisira kuti tofanira kudarika ipapo kuenda kumberi chaivo.
Mushure mekurakatwa 5-2 wange yawana mukana wokugadzirisa izvi apo iri kusangana nechikwata cheZPC Kariba icho chakarova Highlanders sondo rapera. Chikwata cheHomeline chakananga zvekare kuVengere kwaRusape ikoko kunosangana neDongo Showmills. Vagari vemaRusape vanotevera nhabvu zvinotyisa uye zvebhori rino ndiro rekutanga kubvira nhabvu ye5 pamusoro yatanga munyika muna 1963 kuti ndandare yavo itambirwe mitambo inokosha iyi. Mitambo pakati peFlame Lily neHwahwa Prison ndiyo uchavhara musangano wemitambo yePremier Soccer League zondo rino, apo zvikwata izvi zviri kusangana kuKwanzura Stadium. Munhau dzetsiva, mutambi wemuZimbabwe uyo anorwira kuZambia Charles Manyuchi mangwana ari kupinda munhandare yeGovernment Complex muLusaka, Zambia, achidzivirira mukombe wake World Boxing Council International wehuremu hwewelterweight. Manyuchi ari kurwa naDavid Asanayev wekuRussia uyo ari pachinhano chepamusoro chegumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, hai Jonga naBlessing, ndinotenda panhau dzechokwadi dzamunotitepfenyurira. Over 12 million vateereri every day. You are the only radio station that Zimbabweans trust. Ndisingakanganwe kuudza BT and Company kuti ngavakwikwidze maconstituency avo on UMDC ticket tigoona vakadzoka muparamende zvakare by Wounded Buffalo kuChipinge musikavanhu Ward 25. Mumwe muteereri anotiwo, ndini Trust Mhlanga kuChisumbanje. Pamberi nenhau dzechokwadi vakomana, ndinokwazisa mhuri yekwaMakamure. Mumwe anoti, munoita basa nemazvo vakomana, asi tinoda kunzwa nezvaitai dzamara zvave papi, munyori haana kuisa zita rake. Mumwe anoti, varume ini ndinokutendai nekuvhukunyura chokwadi chinovigwa nezanupf, rambai makadaro. Anoti, ndinonzi Colin kubikita Gangare. Ini ndinonzi Tulani Hoto, ndinotarisa zviri kuitika munyika. MuZanupf ticharararama here kana vamugabe vakasiya chinzvimbo? Dai vasiya vapa vatsvangirai chinzvimbo. Aiwa vateereri, nguva yedu semazuva ose ndo yaita shanje. Tinokutendai mose netsambambozha dzamanyora. Tinoti rambai muchitutumira tsambambozha kuStudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisana yamani shamwari pano paStudio 7. Email yedu inotiyo studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora namba idzi, 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu, www.facebook.com/voa.shona. Aiwa vateereri, tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora. Ko kambo amai kubva kuna mushakabvu Sam Mutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndo kambo kakazobuda Sam ashaya kakanyorera amai vake. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. vatori venhau vanotadzisa kambani Econet Wireless kuita musangano nevatori venhau vachiti kambani iyi inofanira kutanga yakumbira regerero pane zvainonzi yakaita pakutora midziyo yesangano renhau Red Source. Vagari voramba kutambira urongwa hwekutanga vatenga mvura vasati vaishandisa kana kuti prepaid water meters. Aiwa, vateereri tabatashuka kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Doksi Yamina ndimi yake Mwakalielimu.